Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu, chivabvu 18, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizviri muchirongwa chanhasi. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission, ZEC, chekuongorora gwaro remazita evavhoti kuitira kuona kana mazita avo arimo uye akanyorwa zvakanaka, chotarisirwa kutanga mangwana 19 chivabvu kusvika 29 chivabvu mumatunhu ose munyika. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti kupindira kweZimbabwe Electoral Commission, ZEC, musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ezvematongerwo enyika kunogona kuita kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Vanotengesera mumigwagwa yeHarare vanorwisana nemapurisa zvichitevera danho remapurisa rekuvabvisa pane imwe nzvimbo yavaitengesera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo inoti veruzhinji vanokwanisa kutanga kunotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kubva mangwana, ichiti vanga vasati vakwanisa kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino vanokwanisawo kunyoresa sevavhoti. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura nevatori venhau, sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vati komisheni yavo yagadzirira zvakakwana kuti veruzhinji vaende kunotarisa mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti kubva mangwana kusvika musi wa29 mwedzi uno. Vakakurudzira veruzhinji kuti vashandise mukana uyu kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino.
Gwaro rakanyorwa mazita eavo vachaenda kusarudzo, rinonzi provisional voters, richange ririko kumapolling station enyu ese amakanyorerwa pamavoter registration slip. Richange ririko, chinangwa chiri chekuti muende munotarisa kuti mazita enyu akanyorwa zvakanaka here. Zviperengo zvemazita ndizvozvo here zvakafanana nezviri pachitupa. Nekuti mukasaenda kunodongorera nekunotarisa nekunogutsikana nemanyorerwo emazita nekuziya polling station, kune zvinhu zviviri zvinoitika. Musi wesarudzo hamugoni kuvhota kana mazita enyu asina kuringana zita riri pagwaro iri nezita riri pachitupa. Uyezve musi wekuenda kunovhota hapana munhu anozokwanisa kunge aripo achikubatsirai kuti mugadzirise. Saka kuti musazogumbuka kana kutadza kuti sarudzo yenyu yekusarudza mutungamiri wamunoda izoitika musi watinoenda kusarudzo, zvakakoshesesa kuti muende munhu wese akanyoresa kuti ari kuda kuenda kusarudzo. Zvakakosha kuti aende anotarisa azvionere kuti mazita akanyorwa zvakanaka here.
Amai Chigumba, vatiwo veruzhinji vanenge vawana zvakakanganiswa, dzingave nhamba dzechitupa, mazita avo kana nzvimbo dzavanoda kuvhotera, vane mukana wekugadzirisa panguva inenge ichiongororwa gwaro revavhoti.
Mukana zvakare kuti kune avo vari kuda kuti ndakambenge ndichigara kune imwe nzvimbo ndakachinja kwandaigara ndauda kuenda kuno, munogona kuita inonzi correction or transfer of polling station. Munenda zvakare ku polling station kwenyu ikoko mosvika mosvobvunza munzwa kuti pa registration center ndepapi moenda munounza futi zvinoratidza kero yenyu pamunogara munogona kushandura polling station yenyu kubva kuHarare kuenda kuBulawayo kuenda kwaMurewa kuenda kwaMutare chero kwamunoda nevakachata vakashandura mazita vakatora mazita evarume vavo munogona zvakare kuenda munoratidza kuti maane zvitupa zvitsva mazita enyu anochinjwa kana makambenge musati machata mazita anokwanisa futi zvakare kuti ashandurwe panguva ino yatarisana nayo saka kubva musi wa19 kusvika musi wa29 May ndopa tichaita zvinhu zvakaita saizvozvo
Vatiwo pane rimwe gwaro rechipiri rine zvakakanganiswa mukunyoreswa kwaitwa vanhu sevavhoti ravari kudaidza kuti exclusionary list iro rine vanhu vanosvika zviuru gumi nechimwe vachiti veruzhinji vakanyoresa sevavhoti vakashaya mazita avo mugwaro rekutanga vanokwanisa zvakare kutarisa gwaro rechipiri vobva vagadzirisa zvakakanganiswa ingave mifananidzo kana mazita avo nezvimwe zvakadaro
ukariona risiri pakanyorwa mazita evamwe zviri ku reva kuti pane chakakanganisika pakunyorwa kwemazita ako pamwe mufananidzo wako hauna kubuda zvakanaka pamwe nhamba dzechitupa dzakapesaniswa saka kune avo vataisa panonzi exclusion list vanosvika ndofunga gumi nerimwe chete rezviuru zvevanhu 11,000 basa ramunofanira kuita panguva iyoyi yemazuva gumi nerimwe chete yatavhura nderekuenda ukashaya zita rako pane mazita evamwe zita rako rinenge riri pane amwe mazita eavo vane zvavanofanira kugadzirisa panguva iyoyi yatavapa tinokurudzira zvikurusa kune avo vasati vaenda kunonyoresa kuti vanoda kuvhota mukana zvakare iwowo wekuti muende munonyoresa panzvimbo pe nzvimbo dzedu dzatagara tichinyoresa dzisingasviki 100 kana kuti zana tavhura nzvimbo dzekunonyoresa kuvhota dzinopfuura 2,000 kuitira kuti vaya vambenge vachitaura vachiti mitsetse yacho iri kurebesa hatisi kuwana mukana vamwe vanga vari kumabasa izvozvi zuva ramangwana nezuva remugove ratopinda muzuva resvondo vazhinji havaendi kumabasa torai mukana iwoyu munotarisa mukana wenyu mukana wamapiwa nebumbure renyu remutemo mukana wamapiwa nesangano renyu rinoona nezvesarudzo rinonzi Zimbabwe Electoral Commission tinokukurudzirai vabereki torai mukana uyu hatizoda kukuonai makamira makabata godzi musi wekuenda kusarudzo muchiti zita rangu ndarishaya kana kuti ndanzi zita riri pachitupa nezita riri pavhoters roll zvakasiyana hauzokwanisi kuzoti usarudze mutungamiri waunoda tinoda kuti mugutsikane nesuwo tigutsikane imi mugoenda munosarudza mutungamiri wamunoda isi tigofarawo kuti takagona basa ratakazvipira
Amai Chigumba vazivisawo zvakare kuti vatori venhau pamwe nevanomirira masangano akaongorora chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti havachasungirwa kubhadhara mari dzekunyoresa patsva kuti vaongorore kuongororwa kwegwaro revavhoti kuri kutanga mangwana uku vati vakaongorora kunyoreswa kwevavhoti vanosungirwa kubhadhara madhora maviri chete emari ichashandiswa kugadzira makadhi matsva kwete mari yakatarwa nezek kunzi ibhadharwe nevatori venhau pamwe nevemasangano akazvimiririra pakuongorora gwaro revavhoti vakange vasina kumbenge vakanyoresa pakutanga ndivo vachange vachisungirwa kubhadhara mari yakatarwa nezek iyo yanga ichigunun'unwa nayo nevatori venhau pamwe nevemasangano aya kuti yakawandisa amai Chigumba vati pachapera chirongwa chekutarisa mazita kuti arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll ndipo pachagadzirwa gwaro revavhoti rizere mutungamiri wenyika ozotara zuva richaitwa sarudzo zvichakadai mapato ose zvematongerwo enyika akurudzira veruzhinji kuti vaende kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Mutauriri wedare National Assembly Advocate Jacob Mudenda vanoti makakatanwa nekunyunyuta kuri kuita vanhu musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ezvematongerwo enyika musarudzo anoburitsa pachena kuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kuva nechekuita nesarudzo dzemapato aya kuti dzifambe zvakanaka Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neve Elections Resource Center ERC pamusoro pesarudzo dzegore rino Advocate Mudenda vati primary elections ndiwo anoburisa vanozokwikwidza musarudzo dzenyika uye kana akasafamba zvakanaka sarudzo hadzigoni kuitwa zvakajeka kana maprimary asina kuitwawo pajekerere.
Maprimary elections ndiwo anotipa macandidates anopinda mukansera mump uyezve kuita president saka ndiwo pane nyaya ipapo saka ndofunga tinofanira kuchinja mutemo uyoyo kuti zeki itarise maprimary elections kuitira kuti afambe zvakanaka mukusarudza vamiriri vevanhu.
Vamudenda vatiwo masangano anotya kudyiwa musarudzo ndiwo anowanzochema-chema sarudzo dzisati dzaitwa.
Ngavamirire maelections aitwe vogotaura zvavanoda kutaura asi kutangisa kuchema maelections asati aitwa kwakuchema rufu usati wapinda pamusha.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rapinda musangano uyu vatrust mahanda vaudza Studio 7 kuti pfungwa yavamudenda yakanaka chose asi zvinonetsa kuti dzeki ikwanise kuitisa sarudzo dzemapato ese munyika nekuda kwekuwanda kwaakaita.
Tikuonesa kuti zeki haigoni kuzozviita nekuti kana tiine mapolitical parties anosvika maybe zviuru kuti vazoenda paward level yega yega vachiona kuti kansela avhoterwawo ndiani at primary level zvinonesa havagoni kuzozviita izvozvo panyika yose vari kutotadza kuita zvenyika yose kuzoti mapolitical parties rongonyokanyokawo zvinozovanesa.
Vamaanda vatiwo zeki inofanira kuramba yakazvimirira kwete kupindura munyaya dzesarudzo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vamaanda vati chiri kukonzera mutauro mumapato ezvematongerwo enyika inyaya yekuti haana mitemo yakajeka yekuita sarudzo dzavo.
Panofanira kuiswa mutemo tomboti isusu code of conduct yemapolitical parties inogadzirwa through kubatsirana nezeki pache zvayo kugadzira mutemo iwo maregulations kana kuti yatingati code of conduct inotaura kuti mapolitical parties vanofanirwa kunge vachiita chii sarudzana iyo pachavo kuti zvisimudzire yatinoti isusu internal democracy kana kuti utongi hwejekerere hwemubato rega rega.
Mukuru weERC vatawanda Chimini vati vanobvumirana navamudenda kuti sarudzo dzemapato dzinofanira kuitwa zvakajeka kuti sarudzo dzenyika dziitwewo zvakanaka. VaChimini vanoti sangano ravo rinoda chose kunge richiongorora sarudzo dzemapuraimari yemapato ezvematongerwo enyika asi hapana hwaro kana mutemo wekuti vaite izvi vakachengetedzwa.
Tiri kuona paine basa guru rinofanira kuitwa kuitira kuti maprimary elections anga achibuda zvakanaka. Hatingati maelections enyika ndiwo achabuda zvakanaka tisina kuongorora kuti vanhu vacho vachazonokwikwidza pamasarudzo dzenyika vambopinda sei kuti vakwikwidze. Saka ndiyo yatinoti environment yesarudzo iyoyo. Zviri kutoitika mumaprimary elections zvinhu zviri kuto yatingati pachirungu defining what will happen in the next election.
VaChimini vanoti mapato ezvematongerwo enyika haadi kuongororwa kuti anofambisa sei sarudzo dzavo dzekutsvaga vachaamiririra. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato makuru munyika ezanupf neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa umo mamuka mutauro nekuda kwenyaya yemaprimary. MuZANUPF vazhinji vakasara vakatsamwa uye vari kugunun'una nemafambisirwo akaitwa sarudzo idzi vachiti pakaitwa chizivano nechikiribidi. Nhengo dzeMDC dzinoti hazvina kujeka kuti sarudzo idzi dzichafamba sei. MDC inotarisirwa kuita sarudzo dzemaprimary mangwana mugovera pamwe nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanotengesera mumigwagwa yeHarare varwisana nemapurisa eZimbabwe Republic Police zvichitevera danho remapurisa rekubvisa vanhu vanosvika 600 vaitengesera pamusika wakatarisana nekamba yeHarare Central Police Station. Mapurisa anonzi akati uwandu hwevanhu panzvimbo iyi hwaive hwava kukonzera kusagadzikana uye kukanganisa basa remapurisa muguta. Mutauriri wemapurisa Amai Charity Charamba vakaburitsawo gwaro nezuro rinotaridza pamire mapurisa pamusoro pedanho raari kutora. Mukuzoya nezvenyaya iyi tabata mutungamiriri werimwe remasangano evanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Association Union of Zimbabwe Vasten Zvorwadza.
Zvaitika panzvimbo iyeye iprivate yard ZRP ne council private yard iyoyo aisi property ya noti sisu i property ikumbori pa yakangoti jekirele pa yungo nzimuna ano kuna kuno shandira ende mapulisa wakati saita iyo kuti pare dambu ziko rekuti paita ma security issues asiwo mazenda wariku saito futi dambu ziko kuti ma wani wariku wabisa hawa wabisa pasina notice
izo mari dzanga dzichibhadharwa nevanga vachitengesa ava dzanga dzichipiwa ani dzadzichisvitswa kuna ani
mari dzanga dzichibhadharwa sema rentals isisu atina atizive kuti dzaenda kunani nokuti this is a private piece of land inoitwa owned either ne ZRP kana kune City of Harare and iri private yanga iri kapa ke ZRP zvichida kana kuti zvichida kureva kuti inogona vaitori kapa kia zekarapi.
Urongwa wenyu sesangano zvino hwava hupi maererano nezvaitika zvose izvi.
Sesangano isisu tirikuita ma effort kuti tikurukure ne ZRP tionesane kuti zvaitika izvi vazviitirei chaizvo uyezve vari kuti toitei kuti pagadzirise saka this effort yatiruda kutiita ne ZRP tiri kuiita kuti tikwanise kutsvaga a common ground kuti as we move forward zvinhu zvakadai zvisaitike mangwana.
Avo vanga vari mutungamiriri wesangano revanotengesa National Vendors Association Union of Zimbabwe NAVUS Vasten Zvorwadza vari parunhare muHarare neStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization razivisa kuburikidza negwaro ravaburitsa nhasi kuti vave kusimudzira ongororo yenjodzi yeutano kubva kuchirwere cheEbola charova Democratic Republic of Congo kubva padanho repamusoro kuenda pamusorosoro munyika iyi. Zuva guru raPrince Harry vekuBritain namuzare Meghan Markle vekuAmerica rave pedyo nekusvika rekuti vaviri ava varoorane nemugovera muguta reWindsor riri kunze kweLondon. Nengo dzesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe nhasi dzashanda dzakapfeka mbatya tsvuku senzira yekuratidzira kunyunyuta kwadzo nekusateererwa kwadzinoti dziri kuitwa nehurumende pazvichemo zvevarairidzi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sangano ravo riri mubishi kuita misangano nenhengo dzavo kuitira kuti kana hurumende ikaramba isingateereri zvichemo zvavo vagombomira mabasa kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe zviri kurongwa nesangano ravo.
Tinofara zvara nhasi ratati Red Friday maticha ekumaruwa mazhinji aparticipata kukaitwa madiscussion forum akawanda vachisimbisana kuti vava nezivo remalabor rights avo. Nemanyowo yedu yatakagadzira training ngeishandiswa nhasi yatenderera nyika yose. Tinofara kuti maticha ari geared for action and nhasi tatisingoti kungominimiza cooperation, vamwe vanenge vachiitawo mashitini, vamwe vachingotsvakawo zvikodzero zvenguva zviri pabasa. Saka tikuona momentum yedu iri kubuilda zvakanaka tichienda kumberi uku.
Pari zvino imimi nehurumende makasirana pakuti chii?
Hurumende yakaenda kuboka reapechi kuNJNC vakanosiya vachiti vanokwanisa kutipa 15% increment. 15% salary increment inoreva kuita $42 kune munhu angachitambira $280. Inovezve mari inoramba iri shoma shoma tichitarisa pane poverty bottom line yedu yava kusvika ku$720.
Muri kushanda mese namamwe masangano evadzidzisi here?
Hatikunganyoda kufollowa zvavari kutaura nezvazvo nekuti tiri kuona kuti zvingatidyire mwaka wakawanda. Isu tiri pafocus pakumobilisa maticha not only pamembers vedu asi maticha ese anoya ari grieved. Zvinozwa vachitaura zvakasiyana siyana kune vamwe vanoziti vanomirira maticha asi vachitotaura vakamirira hurumende zvoona vamwe. Saka taona kuti tingadyirwe nguva tikada kuramba tichingotandanisana navo kunzwa kuti vafungei nhasi vachafungei mangwana.
Avo vange vari vanotungamirira sangano reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari pamwe nevemabhizimusi vekuBirchenough Bridge kudunhu reBohera South kumaNekaland vari kunyunyuta nekushaya budiriro kwenzvimbo yavo kunyange hazvo vachiti vari kubhadhara mari dzemitero kukanzuru yavo. Vagari ava vanoti vava nechisungo chekuti vasabvisa mari dzemutero kudzamara vagutsikana nezvavari kuitirwa nekanzuru. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anoti panyaya iyi.
Vagari ava vanoti kubva pakatarwa kuti Birchenough Bridge yave imwe dzenzvimbo dzichange dziri kuzosimudzirwa kuita madhorobha maduku makore anoda kupfuura makumi maviri adarika, hapana chinobatika pabudiriro chakaitwa nekanzuru. Venharaunda iyi vanoti Birchenough Bridge pamwe chete nemurabinda Growth Point zvakatangirana pamwe chete pakupiwa chidano chekuti zvive mizinda yebudiriro kumaruwa, asi Birchenough Growth Point yakasarira kwazvo. Amai Mesi Saizi Mutsveta, mumiriri wevana muzvina bhizinesi paBirchenough Growth Point, vanoti kunyange vachiziva kuti nzvimbo yavo yakatangwa kudomwa kuti ichange ichizova ichisimukira, hapana chiri kufamba, asi uko ivo vachibvisa mari kukanzuru yavo yeBuyera Rural District Council.
Sevanhu vemuno muBirchenough Growth Point takasungwa nekanzo nendaa yeGrowth Point ino kuti toda madevelopment levy. But madhokumende levi achona anoshande chimuno muri mudondo. Mari dzedu muno mandora mari dzedu muno vanyodzishandisa kwamurambinda izvi murambinda yaataundi, but murambinda isekendi pamagrowth point.
Muzvina business ava vanoti nekuda kwenyunyuto dzevagari varovera mwoyo kudombo kuti vave kumbomira kubvisa mari dzemitero kukanzuro yavo. Amai ava vanoti paifanirwa kunge paine musika wemabhazi, hapana kana nechimbuzi chekuti vanhu vazvibatsire, asi kanzuro iri kungovabvisisa mari kwemakore nemakore.
Hatibhadhari kusvika vave vatiitira zvetinoda muno muBirchenough Bridge.
VaFrancis Magaa ndivo sachigaro wevagari vekuBirchenough Bridge Growth Point. VaMagaa vanoti vanogarochema nekanzuro yavo pamusoro pekusarira kuri kuita nharaunda yavo mune zvebudiriro. VaMagaa vanoti musika wange wovakwa nekanzuro yavo wakaregwa makore gumi apfuura pasina chikonzero chakapiwa, asi vagari nevemabhizinesi vachibvisa mari mwedzi wega wega. Vanoti mugwagwa unobva paBirchenough wakananga kwamurambinda haugadziriswe nenguva, izvo zvinoita kuti usafambike, uye chikoro chekanzuro cheBirchenough Bridge Primary hachina makamuri ekudzidzira akakwana. Vemabhizinesi vanotarisirwa kubvisa madhora zana nemakumi maviri pagore, vane misha muGrowth Point vachibvisawo madhora makumi matanhatu. Vazodai chamutsa mumwe wemugari vekuBirchenough. Vachamutsa vanochema nerekuti nzvimbo yavo haina migwagwa yetara zvichienzaniswa neyave kwamurambinda, uye hakuna magetsi emumigwagwa kanawo matower lights anoita kuti vakwanise kufamba usiku uye kuderedza njodzi dzekubatwa kwiyo kana kubhinywa. kanzuru iyi iri kuyambira zvakare vane masitendi munzvimbo iyi ayo asiri kusimudzirwa kana kuvakwa kuti vachazoatorerwa achitengeserwa vamwe vari kuda zvavo kuvaka nenguva. Studio 7 haina kwanisa kutaura namudzviti webhuira vaChristmas Visa sezvo vanzi vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 kuBechnia Bridge, Bwera South, ndini Lloyd Moyo.
Kuurawa kwemhuka zvisiri pamutemo kuri kuramba kuchiwedzera zvinotyisa. Mhuka idzi hadzisiri kuurawa nevanhuwo zvavo asi nevanhu vane zvombo zvehondo vakarongeka zvakadzama uye vachishanda nemasangano ematsotsi anodzidzana pasi pose. Kura mhuka zvisiri pamutemo uku kuri kuunzira matsotsi aya mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora asi zvichikonzera kutsakatika zvachose kwendudzi zhinji dzemhuka. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo yezvinodhaka vaRichard Glenn vanoti mabasa evanhu ava ari kudzorera shure kubudirira kwenyika mune zveupfumi, kuchikanganisa kushanda kwemitemo uye kuchigona kudenha hondo kana kusagadzikana kwenyika. Naizvozvo hurumende yeAmerica yaisa nyaya yokumisa kuurawa nekutengeswa kwemhuka zvinokosha pamusoro pezvinangwa zvayo. VaGlenn vanotizve kana tikatarisisa tinoona kuti kuurawa nekutengeswa mhuka zvisiri pamutemo hakuna kunyanya kusiyana nedzimwe mhosva dziri kuparwa. Naizvozvo bazi rinoona nezvemitemo yezvinodhaka kana kuti Bureau of International Narcotics and Law Enforcement iro rine makore mazhinji richiita basa iri ribatsire nokushandisa nzira dzaro mukurwisana nematsotsi aya nokuchengetedza mhuka. Vanopamisira zvevachiti zvikwata zvematsotsi zvinofamba munyika dzose pamadiro vachitengesa mhuka kana zvinotorwa pamhuka dzaurava zvisiri pamutemo. VaGlenn vanoti kana matsotsi aya akashaya pokutengesera zvinhu zvavo mune imwe nyika asi vachikwanisa kutengesa mune imwe nyikazve zvinotitadzisa kuvamisa. America neshamwari dzayo muAfrica, kuAsia neLatin America vari kushanda vose mukuvhima, kubata nokusunga mhondi idzi. VaGlenn vanoti hurumende yeAmerica icharamba ichitungamira mukuedza kumisa kuurawa kana kutengeswa kwenzou, zvipembere nedzimwe mhuka dzave kushomeka. Vanoti America yakamirira kushanda nedzimwe nyika dzepasi pose mukurwisa vanhu ava. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Chanonoka Wande.
Murayiridzi mutsva weDynamos Bigizuze apiwa mukana wekuratidza kuti kukunda kwakaita Bulawayo Chiefs svondo rakapera harisi rake remunhu achangotanga basa. Tinzwe nyaya iyi kubva kuna Michael Kariati.
Kunyange hazvo Zuze akakunda mumutambo wake wekutanga mushure mekunge atora basa kubva kuna Lloyd Mutasa, vateveri veDynamos havasi kugutsikana nezvakaitika vachiti ivo kukunda uku raive raki remunhu achangotanga basa. Asi Zuze atambidzwa mukana wekurakidza kuti iri harisi raki uye zvekuti ane ruzivo rwekutora basa iri kwenguva refu apo chikwata chake chiri kupinda munhandare nesvondo pachiri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Zuze haana mbiri kana nhoroondo yakasimba munyaya dzeurayiridzi, asi kurova kwake kugona kunenge kudada nesvondo kunogona kuita kuti asimuke nekuonekwa. Muteveri weDynamos vaMhodzi Zambezi vanoti iyi ndiyo nguva yaZuze yekuratidza zvaakapakatira.
Bhigi Zuze apa haana mbiri ainayo, asi ipapa tikutarisa kuti dai arova FC Platinum mbiri yake inobva yafamba.
Asi Zuze ane mutoro wakaoma sezvo chikwata chaNorman Mapedza chiri kuziva kuti kudonedza mapoints mumutambo uyu nekukunda kwengezi Platinum Stars iyo iri pamusha neBlue City kunovasiya vari pakaoma mukuedza kudzivirira mukombe wavo. Pari zvino FC Platinum yakasiyiwa nengezi nemapoints mashanu mutambo pakati peDimbare nekugona kunenge kudati.
Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tichange tichikurukura nezvekuparurwa kwechirongwa chekuongororwa kwevoters roll kubva mangwana. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Kana mchida kututumira tsamba mbosha kana kupinda mchirongwa. Tutumire iku studio 7 at voanews.com. Muno kwanisa kunzwao na udzedu zanasi pa website yedu ye www.voashona.com. Ano kuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga. Ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mwina ntunga milinkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 18 Nkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kwabanwe police elashaywayo ngabajahana bayamagombe abashithe ngamawini kwasobuya labana beblack boot basikeka nabantu baphongukwina sebephongukutshaya umuntu wonke otherwise engayisiyo windi wamagombi lokhu kubanga ukuthi namhlanje kube njalo futhi.
Kuqhamuke udlakela esitaladeni zeHarare namuhla ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa esitaladeni behlaselwe ngamapholisa.
Sifuna ukuthi abantu bahambe ema-registration centers abo bayakhangela ukuthi amabizo abo akhona yini e-professional voters roll. Izipele ngo kumbeni anything that is amiss. Nxa ibizo li-right, so uku-right umuntu abela ikhaya.
Ikomishini yezokhetho ithi uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota solulungele ukuhlolwa kuqala kusasa kusiya kumhlaka 29. Kuwoza Friday silomfana osakhulayo uDonald Mangena owenze izimanga kwelebhilithane kumncintiswano wokuhlabela owe The Voice UK Contest 2018. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela eHarare namuhla ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa esitaladeni behlaselwe ngamapholisa. Lokhu kubikwa kubangelwe ikuhlaselwa kwelinye ipholisa izolo ngabacatshangelwa ukuthi ngabezimota ezithwala uZulu. Kodwa namhla amapholisa abikwa engene esitaladeni ahlasela uZulu mahlayana kwalimala abanye njalo kwabotshwa abanye. Sixoxele ukansila weHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe yena othi akukazakala ukuthi bangaka babotshiweyo kumbe abalimeleyo kulesi sehlakalo.
Okwenzakalayo ukuthi izolo kwabanwe ipolisi elatshaywayo ngabantu laba amajaha lawa amagombe abashithe ngamawini then amapolisa nawo ayorigrupa kwasobuya labana beblack boot basikeka nabantu baphongukwina sebephongukutshaya umuntu wonke nje kwayekhonapho noma otherwise engayisiyo windi wamakombi lokhu kubanga ukuthi namhlanje kube njalo futhi.
Manje bakhona yina ababotshiweyo?
Right, ukubotshwa ye bakhona abathethweyo kodwa ikuthi kukamba ukuthi abangathathwa lapha awusakwanisi ukuthi kube kwazi ukuthi bangaki.
Bakhona abalimeleyo?
Abalimeleyo, right, angisabonanga ngokwaxobo ukuthi ngibone ukuthi abalimeleyo bangaba bangaki but obvious bakhona ngoba uma bethaya phela nendukulo ziya induku zamapholisa lezi zivele ziyalimaza.
Kahle kahle kathi kuyini okwenzakalayo la?
Okwenzakeleyo ukuthi ukuthaka okwenziwa ipolisa lapha kwaba bagcina sebecabanga ukuthi abantu avance grading iba avanika iopportunity ukuthi bacine bengabantu abangenayo umsindo oyabo siqalifile ungaba ngumsindo oqalise ngabantu bamakombi kodwa uzacina ungayisibo wamakombi kuphela namapolisa ngoba omuntu laye otherwise oyabe sesitripini ucina laye sengenela ngoba akulandlela yokuhamba ngendaba yamavenda bacina sebethatha njengakhona kokuthi otherwise amavenda anika i-opportunity yokuthi kuthawe abantu amapolisa ngisho
sikhuluma nje kunjani khona lapho ezitaladeni ara
akathesi okuhambeka vele akusela noise kuthi sekule congestion kuphela yezimota.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngokansila wedolobho leHarare obekhuluma ecingweni lo Chris Gandle weStudio 7. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olevoters roll solulungele ukuhlolwa nguZulu kuqala kusasa kusiya kumhla ka 29 kubika uMavis Gama.
Esethula umbiko wakhe emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emaofisini eZek eHarare umgcini sihlalo weZek uJustice Priscilla Chigumba uthi kumqoka ukuba uZulu ayehlola igama lakhe kule voters roll kulungisiswe okuyabe kuphambanisekile.
What happens when one has not inspected the voters roll and they find that their name is incorrectly spelled on voting day? The simple answer is that that person will not be able to vote.
Kuyini okwenzakalayo nxa umuntu engazange wayahlola leyo voters roll esethola ukuba igama lakhe lingalotshwanga ngendlela eyiyo ngosuku lokuvota? Impendulo ngithi akayi kuphatheka kukhetho lowo muntu. Usizi kuyikuthi akekho ozokuba khona ukumsiza ngosuku lokuvota. Kungakho-ke sikhuthaza umuntu wonke owabhalisayo kulolu gwalo i-voters roll ukubana ayehlola ukuba yonke into imi kahle. Okuphanjanisiweyo kulungiswe.
Uyaqonqosela ngokuqakatheka kokuthi uZulu ayehlola ukuthi konke kulungile akubhalisayo kuhlelo lokubhalisela kusetshenziswa indlela yakulezinsuku eye-BVR. Kwagcizelelwa ngomunye wama-commissioners awe-ZEC unkosikazi Letitia Kazembe.
Sifuna ukuthi abantu bahambe ema-registration centers abo bayakhangela ukuthi amabizo akhona yini professional voters roll izipele ngo anything that is amiss ngoba ama-centers lawo yiwo phela they are the same as ama-polling station nxa usibuyela and something does not match the ID kumbe ibizo iselling you won't be able to vote.
Uqhubekethi le yindlela yokulungisisa lolu gwalo ezigabeni ukuba selulotshwa lusiba lugwalo lunye amaphutha wonke ahle alungisiswe.
Lawa amabizo we put them aside ukuthi siajutilete ukuthi singayenzani. Abanye bachiya amafoni so sizabachayela amafoni ukuthi ibizo lakho isithupha sakho what are the numbers awusinika ibizo lakho nxa sesibona ukuthi nguye sibili sizanika sisikhansela amanye kulama monthly registrations amaningi uchairperson say uthe about 11,000 yena afanele ukuthi alungiswe ngoba abantu abanye babe register umbeni 4 times, 5 times abanye babebecabanga ukuthi they are being clever so that they can you know rubbish us ukuthi ize kanje liyayibona amabizo ami mhlawumbe ngayivota ku 4 places hhayi sisikukhiphile lokho.
Abezeki bathi ukuhlolwa kwamagama ku-voters roll kuzokwenziwa kusukela ngehola lesikhombisa ekuseni ziyevalwa ngehola lesihlanu emini yantambama. Bathi kodwa uZulu lokhe eselalo ithuba lokuyabhalisa igama lakhe elizongeniswa ku-voters roll ezolungiswa ngemva kwalokhu kuhlolwa okuqala kusasa ngomgqibelo mhla ka 19 Nkwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 Medium Wave 4930 6040 lagu 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasile VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusiphuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu LFBOAWELE.
Ababalisi batshengisele endaweni zelizwe ezitshiyeneyo namuhla besola uhulumende ngokwehluleka ukubengezelela iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. UGibson Bebe usipha lolu daba.
Ababalisi batshengisele besendaweni ezehlukeneyo ngokugqoka impahla ezibomvu. Umkhankaso lo wenziwe ngaphansi kwesihloko esithi Red Friday Restore Teachers Legacy. Umkhokheli wenye inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe elamalunga aphatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Obert Masaraura uthi kuphumelele ngendlela abakade beyikhangelele.
Generally, we are pleased with the overwhelming response from the teachers countrywide. They did participate and they were sending in their photos.
Siyajabula ngendlela ilanga lethu le Red Friday elihambe ngayo. Ababalisi abaningi baphathekile kulokho kutshengisela, bethatha imfanekiso njalo bexoxisana ngenqubela phambili.
Igcizelela kulokhu omunye wababalisi bakobulawayo unkosazana Bridget Dliwayo uthe benelise ukubambana izwe lonke kulokhu kutshengisela.
Ama-working conditions ethu and then the accommodation bonke akulanto e-rise.
Okhulume emele ababalisi bemathebeleleni South ku-Atus umnumzana John Zinyoro uthe lokhu bakwenze ngoba indlela abaphethwe ngayo lezikhalazo zabo aziqakathekile.
Sananzelela ukuthi ama-unions laphana sidetrack azange asirepresente kahle and izinto esasizifuna thina azange ziphumelele njenge-100% salary increase then 100% rural allowance increase. So thina njengama-teacher sesibona ukuthi kungcono ukuthi thina siziyenzele into zethu si-achieve khonokho esikufunayo singarelayi ngama-unions.
Omunye wababalisi unkosazana nobukhosi Mabhena uveze intokozo enkulu kakhulu ngendlela okutshengisela kwabo okwenziwe ngayo esithi uhulumende kumele ananzelele intuthuko elethwa ngababalisi elizweni ikakhulu empilweni zabantwana ababafundisayo.
Qeda izifundo zami ngo-2015 ngaqala ukufundisa. Yimpi engiyithola ikhona but akula msebenzi elizweni. Despite ukuthi yithe sifundisa abazakuba ngodokotela bakusasa, siholisa imali encane. So futhi ngabe i-government iyeza izikhalazo zethu iselilele umthwalo wethu ube lula.
Laloba ababalisi abaningi elizweni lonke bephatheke kulokhu kutshengisela ngokugqoka ezibomvu. Abamalunga enye inhlanganiso yababalisi ezimthwa babikwa bengazange baphatheke ngoba wona esuthiseka ngesilinganiso sokulishumi lanhlanu ekhulwini 15% abasengezelelwe ikolo nguhulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngohlelo lokuhlola amagama abantu abazavota kugwalo lwe voters roll. Lolu hlelo luqala kusasa luyephela mhla ka 29. Thumelani i text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umnumzana Akere Muna obe ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele kwele Cameroon, iTransparency International, uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli wakulelo lizwe. Umuna uncintisana lo mongameli Paul Biya osele minyaka engamashumi edlula amathathu evusa kukhetho oluza kwenziwa ngomfumfu lonyaka. Ilanga ebelimelelwe ngabaningi emhlabeni jikelele elomtshato wesikhosini kwele Bilithane selifikile. Inkosana uHarry utshata lentombi yakhe uMeghan Markle kusasa edolobheni leWindsor eliphandle nje kwesigodlo iLondon. Ubaba kaMeghan umnumzana Thomas Markle ubikwa engasoze abe khona emtshatweni lo ngoba engezwa kuhle. Abaphila ngokuthengisa imizimba bathi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abahloniphe labo ngoba belamalungelo amunyethwe isisekelo sombuso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga le-International Day Against Homophobia and Transphobia i-IDAHOT kobulawayo ngaphansi kwendikimba ethi Alliances for Solidarity. Abaphila ngokuthengisa umzimba behlangene lamanye amaqembu afana labaphila lobulili obufanayo bethi bayajabula kakhulu lonyaka ngoba obengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubengabahloniphi amalungelo abo. Ngakho ke kuhle ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazazi izikhalazo zabo njalo sebelinde ukuba agcwalise izethembiso zakhe zokuhlonipha amalungelo oluntu labo abahloniphe. Umqondisi wenhlanganiso eSexual Rights Center uNkosikazi Musa Sibindi uthi sebekhathele ngokuhlukunyezwa lokukhangelelwa phansi.
Namhla besi celebrate International Day Against Homophobia and any form of stigma and discrimination against the LGBT community. Namafitshane sithi sesikhathele, sesidiniwe ngokuhlukumezwa, lokukhangelelwa phansi, lokubizwa amabizo angathuthukisiyo, amabizo asikhipha ubuntu bethu. Sicela uthando, sicela ukuthi lasibe ingxenye ye-community.
Okubhizimusi lokuthengisa umzimba, uNkosazana Sibonyinkosi Moyo uthi bayalijabulela ilanga le-IDAHOT bengabotshwanga.
Usithakazisayo namhla ukuthi siyenza i-IDAHOT, simelele ama-rights ama-sex workers, lama-rights ama-LGBTI. Konke sikuthabele, konke lokuthi sesikwanisile ukuthi siye kuphutsha kungani, singadistebhekanga, singabotshwanga, singabonanga umthetho sebezongena lapho esikhona.
Umfundisi Busani Ngulube webandla lenkonzo e-Anglican uthi uhulumende kumele abe lelihlo kibo abumbe imithetho egoqela labo.
Sikhangela uhulumende omutsha obuyayo ukuba engananzelela ukuba abantu bona labo eyibo esibahlanganela namhlanje labo banamalungelo abo, nakanye sibafisela ukuthi benga-integrate into ama-policies abo, ama-fundamental human rights to uplift these minority communities.
Abaphila ngokuthengisa umzimba eZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga eziningi emsebenzini wabo. Abanye bayabulawa, bayabotshwa, bayadlwengula njalo babizwa ngamabizo abangawathandiyo. Ngakho bathi bakhangelele ukuba uhulumende abumbe imithetho ezadala ukuba labo bahlonitshwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu elihamba phambili kungalane yemiklomelo elengezi platinum lilakho ukwengezelela inani lemiklomelo elikhokhela ngayo kuPremier Soccer League njengoba amaqembu ancintisana lalo phezulu ebhekana lemidlalo enzima kulimpela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Kuzaza ngomgqibelo iqembu lenkezi Platinum lizemukela eLebulawayo City lona elihleze endaweni yeChumila ntathu yengalaneni yemiklomelo. Njalo intathele izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwari rawuthi leli qembu lingahlele vule isikhala esikhulu phezu kwengalane ngemva kwemidlalo yamaviki alichumila mbili njengoba lawa ancintisana lalo ebhekane le midlalo enzima kulempela viki.
Sikhangelele ukuthi hayi iqembu elenkezi Platinum lidlala kuhle likhanya lokho lidonsa lisiya phambili kodwa singakhanyana njalo kuzabe kulo mdlalo ochazayo phakathi kwe-Highlanders leCapes United zonezi ukudlala kwazo kuzayenza ukuthi benike inkezi Platinum i-pressure phezulu kanti yona le-Dynamos lidlala le-FC Platinum la wona la alandelana phezulu kokuthi wona la amaqembu ukudla imidlalo nale impumelelo emidlalweni nale kuzayenza kuhle kukhanya ukuthi esingathi bafuna ukuthatha inkezo ngabaphi.
Umdlalo weqembu le-Highlanders leCapes United uzakuba senkundleni eBaba Fields ngensonto ukuthi usuku olufanayo iqembu le-Dynamos lizadlala le-FC Platinum ngaseRovaro. Umdlalo weqembu le-Highlanders le-Capes United uzakuba senkundleni eBaba Fields ngensonto ukuthi ngosuku olufanayo iqembu le-Dynamos lizadlala le-FC Platinum ngaseRovaro. Kweminye imidlalo elakho ukuchaza abalandeli bomdlalo wenguqu kulimpela viki iqembu le-Chicken Inn lizemukela eleHarare City ngaseluveve kusasa ngomgqibelo. Kuthi ngensonto amaqembu asenkabazwe yadonsa nzima lonyaka athi eleShapane Mine leleChapungu azadibana enkundleni eMaclass. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ingena kuviki yesikhombisa kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu lezetherapy Bulawayo lizadlala lelemagomo ngase-Railton, iqembu lemotomoto lizadlala lelezim Leopards ngase-Wange, ele-NRZ Leopards lizadlala lele-Wange ngase-Dete, iqembu le-Talent Vision lizadibana lele-Toronto e-Gifford ngehola lechumi lambili. Kusasa iqembu le-ZPC Wange lizadlala lele-Kazmine ngase-Wange ngehola lechumi lambili. Milambili emini kuthi iqembu leMossi Rovers lizanqelana lele indlovu yanyathela ngasechinotimba. Ikanti ngesonto kule midlalo emibili lapho iqembu letsholotsho lizadlala khona lele siwu enkundleni eluveve ngehola lechumi lambili emini kuthi eleBhozo 90 lizadlala lele mainline ngehola lechumi lambili njalo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje silomfanyana uDonnell Mangena oyenze izimanga kwelebhilithane kumncintiswano wokuhlabela owe The Voice UK Contest 2018. Kubika intathelizindaba yethu uEzra Chisaspanda.
Everybody gets tired sometimes, no. What else can we do when we're feeling low? Take a deep breath and let it go.
UDonnell Mangena uleminyaka elithumi lasithupha yokuzalwa. Unyakaze waqumba-qumba izigidi lezigidi zabantu umabona kude. Lapho bencintisa khona wayeqede ngwesibili kuhlelo lwe-ITV iVoice UK. Abantu baseBhilitane bamamukele ngokuthokoza kukhulu, okwenza lokuthi uNkosana Harry, oshada kusasa noMeghan Markle, amnquze ukuthi azoculela ugogo wakhe ngelanga lakhe lokuzalwa, indlovukazi Elizabeth, emcimbini wothozela iminyaka engamashumi ayisithiyagalombili lambili, 92 years, owenzelwa eLondon kunyanga edlulileyo. Umfana lo ingoma zakhe zingene kwezwakala kuleli, njalo uthi kabuyele emuva kwezomculo, ikakhulu ingoma ethi lumuntu sikhathazile. Shaya isicathulo njengesicathulo umfana kaMangena.
My name is Donnell Mangena. I am from the UK and I'm 16 years old.
Ibizolami ngingu Donnell Mangena. Ngivela kwele UK ngileminyaka engu 16. Emalangeni adlulileyo ngike ngamenywa yinkosana uHarry ukuzoculela indlovukazi. Njalo bangicela ukuthi ngiculele ugogo wakhe ngelanga lakhe lokuzalwa. Bengikumncintiswano njalo wabaculi owe The Voice UK. Bekulithuba elihle kakhulu njalo impilo yami isitshintshile. Owakathesi ngisebenza gadalala ukuthi ngenze umculo omnandi ozakhwabithwa ngumphakathi.
Umhlabeleli odumileyo kakhulu waseMelika uWill.i.am Nguye wayinqisa uDonel njalo engumqondisi wakhe kumncintiswano weVoice UK. Ingoma zakhe zonke uhlanganisa ulimi lesiNdebele lesikhiwa. Uthi kwamjabulisa kakhulu ukuthi abamhlophe abangezwa isiNdebele bamamukele ukucula kwakhe. Njalo iningi labalandeli bakhe lithi lifuna ukufunda ngamasiko esiNdebele. Iningi alikwazi ukuthi uDonel wazalelwa eNgilandi ngoba esazi ukukhuluma isiNdebele.
So I was born in Manchester, England, and I then went and lived in Zimbabwe for a while.
Ngizalelwa eManchester kwelengilandi. Ngase ngisiyahlala eZimbabwe kobulawayo okweminyakana ethile. Yikho lapho engafunda khona ulimi lwakithi olwesiNdebele. Ngakho yikho ngithanda ukulisebenzisa emculweni wami ngoba ngizwa ngilokuthokoza kakhulu lokuziqhenya ngesizwe sakithi njalo yindlela ejabulisayo yokujabula labantu abakhuluma lolu limi umhlaba wonke jikelele. Honey got a body like pow, pow, pow. Honey, she a hottie like wow, oh, wow. Girl, you know I'm loving your style.
Ugogo kaDonel umamkhulu odume kakhulu kwele Britane ebonakala kumabona kude ezichila kamnandi jaiva esaziwa ngokuthi the dancing granny. Wagcwala kumaphephandaba wonke wakhulunywa iBritane yonke ngobuciko bakhe bokumekeza. Ulandisa ngumntana nomntanakhe.
UDonel, umzukulu wami, namthatha emncinane ele 3 months e-UK. Ngamondla lapha, uthe sele eminyaka eyisithupha, abazali bakhe basebemthatha, ngamfundisa lesiNdebele. Yikho kwazi ukucula ngesiNdebele.
Uyise kaDonel laye ungumhlabeleli olodumo. Uyagcizelela ngokukhuliswa komfana wakhe.
UDonel njengezibulo lami ngabona kufanele ukuthi ngimfundise isiNdebele. Ngakho samusa ukuthi ayehlala lomama ugogo wakhe ekhaya wafunda isiNdebele and uthe sephendukile lapha yikho sabona ukuthi kuqakathekile ukuthi ahlale esazi isiNdebele even noma ecula acule ngolwimi lethu lasekhaya.
UDonel Mangena uyafunda njalo uthi kangelanga isikolo uthi ukuduba kwakhe akumphambanise ezifundweni zakhe. Uzulu wonke umthandile lomfana inxa yokubekeka lokuhlonipha kwakhe uhlezi engumomothekayo okwamanje usestudio lo Will I Am bapheka idlalati lakhe lakuqala eligalelwe ukuphuma ekupheleni komnyaka. Ikusasa kaDonel ikhanya inhloko amagama. Igama lakhe selikhulile kakhulu njalo impilo yakhe isitshintshile kuze kube naphakade. Umfana ophakamise i-Africa waphakamisa ilizwe leZimbabwe wabuya waphakamisa ulimi lesiNdebele ngakwenze kwele Britane besikuhlelo ozaha waza Friday bakwethu silo sakhulayo uDonel Mangena ngithi ahoy Mangena ahoy ngingu-Ezra Chista Sibanda. Bela veki enhle kini lonke.
Siyabongaza helidala Ezra Chisa Spanda ube hamba lo mfanyana kwamangena lapho uDonel kuhlelo Woza Friday. Vese kubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke udlakela eHarare namhlanje ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa esitaladeni behlaselwe ngamapholisa. Ikomishini yezokhetho ithi abantu kumele bahlole amagama abo kuluhlu lwe-voters roll kuhlelo oluqala kusasa lusiyaphela mhla ka-29. Kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.